kubyumva gushyiramo isika kuti ibyozi niwe wakubona kuti wuri uripo ende ndiwe uri kukondoresa kuti nyika isafambe zvakanaka tinotenda kana vaakuzviona asi chatinenge tichingokumbira ndechekuti takuchida kuchiona action ichatorwa nehurumende yacho kugadzisa nyaya yeuori nekuti zvanga zvichiitika ndezvekuti tiri kuona kuti uori hausi kuitwa nevanhu vari pasi voga asi tingangoti magrand acts of corruption zvekuti zvizvanzi pabhilioni inenge yanyangadika pane mari yakati huru inenge yaitwa naivavo vakuru vacho vava kuona saka tenge tichizva kufara kana vaakutiva kuzviona kuti ndozviri kukonzeresa kuti nyika isafambe zvakanaka saka tei tada kuona manje kuti vachazvigadzisa sei
asika hurumende inogara ichiti iri kuedza kurwisa uori ndosaka kayakaumba Zimbabwe Anti-Corruption Commission uyewo vamwe vanorwisa uori vari muhofisi yemutungamiri wenyika chaiyo
takazvitarisa tinoona sekuti maboka ari kutaugwa nezvavo aya yes ariko asi simba chairo chairo rogadzirisa uori ndinoona sekuti panenge pasina vanenge vakutotarisawo kuti vanana pfunha vepasi pasi ava ndovavanenge vakungotageta asi tiri kuti ivo vakuru vacho vanonyatsokonzeresa uori vari kuita uori nokonzeresa kuti nyika idengedeke havabatwi nanazaki vacho tikungovaona nokutaudza kuti ndingapara zvemhosva yakati asi hapana zvinenge zvichiita so ndikutoona hauti sekuti kuvapo kwavo hakuna impact yatiri kunyatsokuona inobatika kuti vari kunyatsokurwisa uori nemwoyo wese asi corruption inongogara iripo ukafamba kwese kwese kwaunoenda bhiti uri mukombi chaiyo unozonzwa unotoona mapurisa achitotora mari yokomhomwe asi iwo vezaki vacho varipo
zviri kutaurwawo nehurumende ndezvekuti chiri kukonzera kuti upfumi hugwadame kunyanya inyaya yezvirango zvavanoti zvakatemerwa nyika neAmerica nedzimwe nyika kunyange nyika idzi dzichiti dzakatemera vashoma vanotonga nedemo
vanhu vari kutowanawo pekuda kuhwanda napo masanctions hapana effect yatoti iri more negative kana iripo zvayo asisi tiri kuti uori ndohuri kunyanyisa kukonzeresa